Yesi simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu uno nipatia
yesi simba rangu
Mzee William Kulisa Zimu Christ Roman Catholic Church Zimbabwe kwa Zimbabwe kuzinizi ndruku chikoro ku North America ku Washington DC kwa zoe wa tereri
ayo watinu imba wa tereri la tene la nofaro kukutambira ipa chirongwa Father Guri nyayati la utikarise ndeye kushanduka kwa ita zinu mu Zimbabwe katunu wana uti kwa kagazi kwa mtunga mele muta we nyika wa yama tenu munanga kwa mshule mekusia basa kwa wa Robert Mugabe imi ose mungwewe chite ndero ziza munga taura pa mtoro pechiti kwezi
chikutanga ndoda kuti chiti kwezi chini cha chifadza tese cha izo chikutanga taka tarisira kuti pawe ne shandu kwa Mzimbabwe skuru taka nanga mne utunga miru wa Mugabe wa makore 37 pane zvinhu zvakawanda zvanga zvichitadza kufambira mberi pamusana pekuvapo kwavanga vakaita nematongero avanga vachiita vanhu vese tanga tichizwa kuti zvinoda kuti zvishanduke yashanduko iyi yazouya nokudaro kuya kweshanduko iyi kunofadza munhu wese anga akatarisira shanduko muzimbabwe
vazhinji vanenge vachitarisa kune zvitendero mukuti nyika inge ichitongwa zvakanaka zvinotarisirwa zvinogutsa vanhu vese zvine runyararo zvii zvamungavimbisawo vana vezimbabwe panyaya yakadaro
tandoda kuimbisa vana vezimbabwe panyaya dzezvitendero nebasa redu ratinoita takanangana nerunyararo nekugarisana nebudiriro munyika ndechekuti isu vezvitendero hatina kumbobvira takatsveta nyaya pasi nguva yese iyi tinenge tichingonamata vanhu vemuzimbabwe vanofanirwa kuwane chivimbo chokuti pane vanhu vanotinamatira nguva dzese asi zvatinoda kusimbisisa ndechichi chokuti kunamata hakugoni kutora nzvimbo kwerimwe basa rakakosha rinofanirwa kuti riitwe nemugari wese wemuzimbabwe rinova basa rokuchengetedza nokusumudzira bumbiro remutemo wenyika vanhu vazhinji vanoti kana zvinhu zvavo manoti imi vafundisi namatai pamwe vafundisi hamusi kunyatsonamata tetinamata nguva dzese ndinofunga kuti kazhinji isu sevagari vemuzimbabwe sevana vemuzimbabwe imwe nguva tinorara nezamukanwa tokangana kuti chisungo chenyika yedu chinoti kutii kodzero dzedu dzinoti kutii vatakasarudza tinotarisira zvipi kwavari vatakasarudza tinokwanisa kusvika pavari tichivataurira zvichemo zvedu nezvido zvedu nenzira ipi saka ndinoona kazhinji vanhu vachida kushandisa munamato senzira yekudimburira kusvika pavanoda kusvika vachiregera kuita basa chairo chairo revagari vemunyika ravafarwa kuti vaise saka munamato aiwa musatityire minamato iripo asi tine basa rakakosha vanhu vemuzimbabwe ratofanira kuita
pangave netarisiro yekenani itsva here apa Father Guri
inini kenani itsva handiioni nekuti changoitika apa ndinoti tabviswa vamugabe vamunangagwa vanga vashanda navamugabe kwemakore ese avanga kumuchese zvizhinji zvanga vachiitwa navamugabe vamunangagwa nevamwe vese vari kupinda muutungamiriro vanga vachiita vari pamucheke chitsva chandiri kutarisira kuti chingaitike ndechekuti mafambiro akaita zvinhu mumasvondo mairi apera ekunyanyoramba vakatsamirana nemutemo hurumende yakatorwa nechisimba asi zvine mutemo mukati mauto akapindira zvine mutemo mukati dai hurumende itsva iyi yangoramba iri muforo iyoyo isambobude muforo iyoyo yokuita zvinhu zvese zviri maringe nemaererano nemutemo wenyika bumbiro remutemo wenyika vachiteedzera tsika dzakanaka dzokutonga dzedhemokirasi kuchengetedzwa kukodzero kwevanhu kubatwa zvakanaka kwevanhu kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nepfungwa itsva nemwoyo mitsva sevanhu ichitendero zvazvinotarisira kuti munhu anoshanduka vamunangagwa chaivo tinovaziva kuti vanga vari munhu akamira sio pasi pavamugabe asi chokwadi vanogona kuchinja mwoyo wavo nepfungwa dzavo vochitanga kuva mutungamiriri ane utongi hutsva zvikuru kuru hwakananga nokunyatsochengetedza bumbiro remutemo wenyika yedu uyezve nekubata vanhu zvakanaka nekupa kodzero dzakanaka kunyange dai vari vasharu vanogona kuva nemwoyo mutsva ini ndo chitarisiro changu chikuru nehurumende yedu izvi
shoko ramungatipakurirawo kubva mubhuku dzvene pamusoro pechiitiko ichochi netarisiro ingaitwa nevana vezimbabwe
shoko randoda kupa vana vezimbabwe ndechekuti vimbai natenzi nguva dzose zvinobva kumapisarema musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai zvatakatadza pana vamugabe akavimba nemunhu munhu wenyama zvake tikamupa chinzvimbo chinetenge chamwari muchaziva kune vamwe vaitomboti hanzi vamugabe ndiye mwanakomana wamwari wechipiri izvozvo ndozvatoda kusiya kumashure tivimbe namwari vamunangagwa vanogona kutungamirwa namwari kufemerwa nemweya wamwari vagotiitira zvinhu zvakanaka chaizvo munyika yezimbabwe asi havazviiti vega vanozviita kuborikidza nekubatana pamwe chete nevamwe vana vamwari vachishanda vati pamwe chete vachitungamirwa nemweya wamwari kunoisa saka ndoda kuti kuvanhu vezimbabwe musavimbe nemadzishe nemachinda vasingagoni kukubatsirai vimbai natenzi nguva dzose
aiwa tinotenda zvikuru Father Guri neshoko ramapazimbabwe
zvakanaka vakande nemwene zvakanaka
Jesus Madanaka, Jesus Madanaka,